dead, you got it.
Chuma, I think I don't want to teach. We sit and do the silence. Shall my younger sound like? Shall my younger sound like? Now I'm not dead.
We sit and do the silence in my bindi. Negative in the country, chicka. Kana mango tunda mungu siya undende. Suri shenyu kungo tako cheti. Na unasitu karakteri lipanze. Angus, chitambira bache vanze.
Amai mwana wenyu ndema sanze. Maybe kukuna kundo itakanze. Chaka ndati ukare mchuma.
Ukare kwa muri.
Kuzwa matotsuka.
Auyo panuti kanumba muri.
Saka ndati ukare mchuma.
Ukare kwa muri.
Matotsuka mauya panotika noma muri
sitanonzi Silas 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 mavende sitanonzi Silas 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 mavende sitanonzi Silas mavende tengenirinde kandi chikakatende kana mango tuna mungu siya undende sori zvenyu kungotakwa chiti
sakarugare mchamani sikaiti namati tonzaiti sangane pakati penhandari. Tiripo kuungana ndoro. Kana majisunga ndipei moto. Kana mava kumwa komba ichoto. Tumaribi danda kando tsotso. Ndika tirukare mchuma. Chaka ndatirukare mchuma.
Ukare kwa muri.